Mumwe mubereki ane mwana ane makore gumi ekuberekwa ane dambudziko iri ndiye amai nawo meshereketo. Amai mshereketo vanoti mwanakomana wavo tadisa sai akabatwa chirwere ichi aine makore matanhatu ekuberekwa zvekuti ave nemakore mana achinetseka nacho.
Mwana wangu anonzi Tadisa akabatwa chirwere cheshuga aine 6 years. Saka pachikafu ndopane challenge yangu kunyanya. Tinongozopedzisira dzimwe dzenguva tamupo chikafu chatinenge tichidya ichocho, nokuti zvimwe zvacho zvinenge zvichida mari kuti titenge chikafu chakanangana nediabetes. Mwana wangu iko zvine izvi ari painsulin, anopuwa actrafen zvinomupa makuseni nemanheru.
Mumwewo ane hama iri kunetseka nechirwere cheshuga ndi Muzvare Tapiwa chiri panyanga. Avo vanoti munin'ina wavo Muzvare Tariro chiri panyanga vave nemakore makumi maviri vachinetseka nechirwere ichi sezvo chakabatwa pavari vachine makore gumi ekuberekwa. Vanoti chirwere ichi chakasiya Muzvare Tariro chiri panyanga uye vakuvadzwa itsvo dzavo, izvo zvasvitsa kuti mhuri yavo ikumbire rubatsiro kumhuri yeZimbabwe rwekuti ikwanise kuunganidza mari inoita madhora zviuru makumi matanhatu kana kuti $30,000 yekuti vaende kunoonekwa nenyanzvi dzezvirwere zveitsvo kuIndia. Muzvare Tapiwa vanoti semhuri vapererwa nemazano nekuti chirwere ichi chinoberekawo zvimwe zvirwere zvakawanda.
So apa isusu tirikukumbira kuchikumbiro kumhuri yeZimbabwe kuti awanewo mari yekunoitwa transplant kuIndia, uko kwakanzi kunoda kunodiwa approximately 30,000 yekuti aitwe transplant. Ishi ndo mari yatikutamisira kuti tinge tawanawo nekukasika, because zvakuita kuti aitewo mabreathing problems zvokuti zvatisi kuda kuti zviite zviaffecte bodi yake.
Vanyasha Enoch Mvenge vane makore makumi matatu nemapfumbamwe 39 ndemumwe akabatwa nechirwere cheshuga vachiri mudiki vaine makore gumi ekuberekwa. Vamvenge vanoendera mberi vachiti dambudziko ravo guru nderekudhura kwemushonga weinsulin wavanoshandisa kuzvibaya pamwe nechikafu chine hutano chinokurudzirwa kuti varwere veshuga vadye, vachiti vanhu vazhinji havana ruzivo nezvechirwere ichi. Dr. Zambezi vanoti chirwere cheshuga chave kubata vana vadiki zvakanyanya nezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira chikafu chavanodya chavanoti chinenge chisina utano, vachikurudzira vabereki kuti vape vana vavo kudya kunosanganisira nzungu dzakakangwa pamwe nemichero inosanganisira maapples, mabananas, kwete zvimwe zvikafu zviri kuonekwa mumbuva dzinotakurwa nevana kuzvikoro mazuva ano.
Tiri kuona kuwedzera kwevana vane shuga. Vana vari kuita shuga vari vadiki. Tinoona kuti vana vazhinji vari kuita obesity vari vadiki. Zvinokontributa kuti shuga inge ichiwanikwa muvana vadiki. So zvimwe zvezvinhu zvinofungidzirwa kuti zviri kukonzeresa chikafu chatinodya.
Sangano reDiabetic Association of Zimbabwe rinoti nepamusana pekuti vanhu vakawanda havachaongororwi chirwere cheshuga ndizvo zvawedzera huwandu hwevanhu vane chirwere ichi. Ongororo yakaitwa muna 2017 inoratidza kuti vanhu gumi pavanhu zana muZimbabwe vanofungidzirwa kuti vanogona kunge vaine chirwere cheshuga, uye zviuru zana kana kuti 100,000 zvevanhu zvinorapwa chirwere cheshuga pagore muzvipatara zvehurumende. Vanhu miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru kana kuti 1,5 miriyoni vanofa pagore neshuga pasi rose. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.